zvabadzoka muZimbabwe zvinhu zvakangonaka kuti sapresident achiturira mhuri yeZimbabwe kuti wanga afambirei president kubasa ravakava ndoita rinobuisa chauviri chipi kuitira kuti pasazova navamwe vanenge vachiti president wakungonakirwa nokufamba nzendo idzingadzive dzinoburisa zvunhu zvinenge zvichionekwa nomunhu wese zvinenge zvichizopapundutso kubudirira kwoufumi hweZimbabwe. Zvatinofunga isu kuti ndofunga ndizvo zvavanenge vachifambira, nokuti mukaona munhu mukuru wosumuka, pane zvinenge zviriko, pane zvaanenge achifanira kubva nazvo, pane zvaanenge achifanira kuzoturira mhuri yake yeZimbabwe kuti ndabva nezvinhu zvakati. Tinoziva kuti kwakasainwa zvibvumirano zvakati wandei, ngazvive zvinoburitsa kuti zvibvumirano izvi zvinotarisirwa kuzoburitsa mabasa akawanda sei, nokuti sokuziva kwedu mhuri yeZimbabwe iri kuchema mabasa.
Tinoona kuti kune vamiriri vemapazi vangave makurukota nevatevedzeri vavo nevanyori vakuru vemapazi ivavo, havasi vanhu vanokwanisa here kunge vachiendawo kunopinda misangano iyi pane kuti kuende mutungamiri wenyika?
Kuenda kwavice president Chiwengwa kunyika yeTajikistan kumusangano kunogona kuonekwa navagari vemuZimbabwe sokuti nzendo idzi dzawandisa. Nyika isina mari, haisi mhosva yokuti vanhu vangavona mavonere iwavo, nokuti vanenge vasina kuvudzwa kunaka kwazvo. Misangano yemisangano mikuru inotodiwa vanhu vanenge vaine simba munyika vakaita sana president sana vice president, nokuti dzimwe nyika dzinenge dziina mapresident adzo ikoko. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kutaurwa namapresident chete, zvinofanira kusainiranwa namapresident chete kana namavice president chete vanenge vana masimba iwavo. Maminista vavo pamwe achazodaidzwa kumisangano yacho. Saka pana kugona kunge pana mavonero maviri anenge aripo kuti nzendo dzikazenge dzongoturikiranwa kuti president wabva kusouth Korea, wabva kuwandobuda nokurussia, achingosvikavo vice president wabuda waendavo kutajikistan uko, zvinogona kuwandira ruzhinji rweZimbabwe kuti pamwe angova mabasa okungofamba. Asi sokutaura kwandamboita kuti pavanodzoka ngavachitituurira zvavanenge vauya nazvo.